Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oferefeta kubhombwa kwakaitwa hofisi yenhengo yeZANU PF muHarare. Gavhuna weRBZ anoti vari kutora matanho kusimbisa Zigi. Kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iitwe muAmerica. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mahofisi yekambani yegweta rinozivikanwa munyika vaGoodwills Masimurembwa avanowasa chigaro weZANU PF mudunhu reHarare akabhombwa nemusi wesvondo mangwanani nevanhu vasati vaikuzivikanwa kuti ndava naani. Pane mashoko asina kutsinirwa yekuti imba yemutevedzeri wavo muZANU PF vaEfrem Fundukwa yabhombwawo nhasi mangwanani. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMasimurembwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vaive nemotokari nhatu, mbiri dzeToyota Fortuner neHonda Fit, vakasvika pamahofisi avo ari muguta reHarare vakadira peturu ndokusunga mushandi wavo anochengeta pamahofisi aya vasati vatungidza moto pamwe nekukanda bhomba repeturu nepawindo. VaMasimurembwa vati mifananidzo yeCCTV inoratidza pachena kusvika kwakaita varume vatanhatu pamahofisi aya nazvose zvakaitika kusvika paku pisa maofisi aya nemushandi wavo.
Tikaona vanhu vaivanga vari vatanhatu mamonya vachipinda vachibatidza moto apo, moto uchibvira pano pavheranda patiri. Tichiona vakutiza nekuti paakanga abata moto zvamunoona zvei zvatinomboona matv munhu ari moto ndo zvakaitika panapo.
VaMasimurembwa vati midziyo yakaparadzwa inokosha zvinhu zvishanu zvemadhora asi mushandi wavo akakuvara zvakaipisisa.
Utsinye hwakarakidzwa nevanhu handisati ndambouona hwekuti munodira munhu peturu muviri wake mokwenya machisi kuti munhu atsve. Ndakuzviona mumafirimu kana kune dzimwe nyika kwete muZimbabwe. Saka vanhu vakauya panapa mhondi chaidzo dzevanhu.
Vati havazivi kuti chingave chii chakaita kuti mahofisi avo abhombwe, vachiti nyaya iyi yave kuferefetwa nemapurisa. Munemo nyaya isina kutsinhirwa, imba yemutevedzeri wavaMasimurembwa muZANU PF vaEfrem Fundukwa inonzi yabhombwawo nhasi mangwanani asi vaFundukwa pachavo vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva, vachiti tibvunze vange vachifambisa mashoko aya pamadande mutande.
Ivo vanyori ndo vanoziva kaii tingavapindurira ndo vatsvakaka kuti ndo zvaitika vanobuda izvizere vavo.
Mutauriri wemapurisa vaponyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi uyevo hapana chavangavanzwa panyaya yavaFundukwa. Mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vati zvakaitika kumahofisi avaMasimurembwa zviri kunze kwemutemo uye mapurisa anofanira kusunga vakapara mhosva iyi. Patavabvunza kuti chingave chii chiri kukonzera izvi, vaMarapira vati vakamirira zvichabuda muongororo wemapurisa.
Tichatozokunzwa nemapurisa kana vachinge vapedza mainvestigation vapari vemhosva vabatwa tochiziva kuti zvingava papi.
Asi muongorori wezvematokerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuvanhu veZANU PF zvinogona kunge zviine chekuita nenyaya yekuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa voramba vari muhofisi here kana kuti kwete. Sezvo nyaya iyi iri kunetsa kwete munyika nyika chete asi kuti nemubato iri.
Nogona kufungira kuti zvine chokuita nenyaya dzirimo mazvano. Dzokuti vamunangagwa voramba varipo here kana kuti vopiwa vomira kana panopera temu yavo.
Vamudzengi vati makakatano aya anogona kupera chete kana ivo vamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga vakabuda pachena. Nekuudza vanhu vavo kuti varege kurwisana nenyaya iyi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nenyaya dzeutungamiriri muZANU PF.
Maybe ma perceived enemies avo kana kuti vanhu vari kuda kuti kuvashishidzira kuti vavhunduke vasava nechekuita maitedzirano nesuccession battle irimo munyika yeZimbabwe parizvino.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakataura pachavo kuti vachasiya basa pachapera temu yavo yechipiri, pane chimwe chikwata mubato ravo chiri kuramba chichivakurudzira kuti varambe vari panyanga kusvika 2030. Vanhu vari kuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wenyika vanosanganisirawo vanhu vakaita savamasimirembwa avo vanogara vakabuda pachena vachitsigira Vision 2030. Asi izvi zvinonzi zviri kupikiswa nechimwe chikwata chinotsigira vachiwenga muZANU PF, icho chiri kuti bumbiro remutemo wenyika rinofanira kutevedzwa, izvo zvave kukonzera makakatano mubato iri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Apo kurudzira kuti mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro iri kuramba ichikura, vamwe vari kuonekwa sekunge vari kupikisana nekurudziro iyi vanoti vave kutambira mashoko ekuvatyisidzira kubva kuchikwata cheZANU PF chinonzi chiri kuda kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Mumwe wevanoti vari kutumirwa mashoko ekuvatyisidzira ndevaimbove nhengo yevechidiki muZANU PF vari sachigaro vesangano revana vevakarwa hondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association vamunyaradzi shoko. Vashoko vanoti vari kutumirwa nenhengo dzeZANU PF mashoko ekuvayambira kuti vasaedza kudira majecha muurongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari pachigaro. Mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande, gurukota redunhu reMidlands vaOwen Mudancube vanonzwika vachishevedzera pamusangano weZANU PF slogan yekuti pasina maiva munyaradzi shoko, izvo zvinonzi navashoko ikurudziro yekuti maivavo vaurayiwe. Studio 7 yakundikana kubata vaNcube kuti tinzwe divirawo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navashoko.
Mashoko aminista Mudancube, mashoko anosvoresa nyika kuti ionekwe senyika isingakudzi mitemo kana kodzero dzavanhukadzi. Mashoko anoshoresa zvezvakare president vaMnangagwa, nokuti vanenge vakatsara munhu akaita savaOwen Mudancube asina rukudzo nevanhukadzi, asina rukudzo nevakarwira nyika ino, vanova ivo zve vakasunungura nyika ino kuti ivo vaNcube vave munhu ari pachigaro chavari nhasi vachiva minista muZimbabwe yakasununguka. Saka mashoko asina kunaka kuti pasi namaiva munyaradzi shoko zvinongorova izvo kuti maiva munyaradzi shoko vanofanira kufa. Tinozvishora ende zvinhu zvisina kunaka. Tinokurudzira vaNcube kuti vabvise mashoko avo.
Asika imi vashoko, muri kunzi hamuchisiri nhengo yeZANU PF, sei muri kupindira munyaya dzeZANU PF?
Aiwa kamukoma jonga, kana vangotanga kwakutaura zveconstitution yenyika yeZimbabwe, zvinoreva izvo kuti zvaakutokoka mhuri yose yeZimbabwe kuti isumuke. Iyi constitution yenyika yeZimbabwe yakasiyana neconstitution yeZANU PF. Isusu sevadawo more veterans, tiripo as watchdogs, tiripo as vanguards. Nyika yeZimbabwe inhaka yedu, naizvozvozvo ibasa redu kunge tichikurudzira vana veZimbabwe, kunge tichivataurira kuti vazive, tivasvinudze kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi, uyezve hazvisi pamutemo baba Jonga.
Saka ivo amai venyu vakatambira sei mashoko iwaya akataurwa navaNcube?
Tiri kutozama nepose patogona kuti mashoko avaNcube asasvika munzeve dzavo. Saka tiri kutozamawo kuti vasazviziva, tichitotyira iwo madande mutande aya efonis kuti vanogona kungozosangana namashoko aya kana kungonzwa namasahwira.
Mune matanho amuri kutorawo here pamusoro penyaya iyoyi?
Iyi decision yemuri kuti inge ichizenge ichiona kuti yoisa police report here kana kusuwa vaNcube, nokuti aiwa mashoko asina kunaka. Saka ipapo tinomirira mhuri kuti ipe decision, kwete inini.
Avanga vari vamunyara dzishoko vaimbove nengwe vechidiki vezano PF varisachigaro wesangano revana vevakarwa hunde rusununguko Children of Zimbabwe Veterans Association vari parunare nestudio 7. Sezvo takundikana kubata vanxube, tabata mushande mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya iyi.
Vamunyara dzishoko mazero andinoita havasi memba yezano PF havamo mumagwaro emastructures ezano PF. Zvisinei, kana vada kupindira munhau dzebato rezano PF, dzebato risiri ravo, ngavasachemecheme kana vemubato iroro vavapindura. Nekuti paunoexercisa mvumo yako yekutaura, ziva kuti wautaurira ane mvumowo yekuexercisa raiti yake nemvumo yake yekukupindura. Saka vamunyara dzishoko vakadenha.
Avanga vari mushande mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa link yedu iri pa Facebook. Asi munogonawo kuenda pa WhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva mati tevera kana kuita follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muAfrica kana kuti Africa Human Rights Day. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akawanda muAfrica anoti hurumende dzakawanda dziri kutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende yeZimbabwe ichitaura kumusangano wekodzero dzevanhu iri kuti yakaisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvakawanda zvekuzvipira kuremekedza kodzero dzevanhu. Kuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Zvetinoshora yachema kuti muAfrica zvinhu hazvisi kunyatso kufamba nemazvo. MaAfrican governments, vatungamiriri vari kutungamira nyika dziri muAfrica, havasi kuremekedza kodzero dzevanhu, havasi kuremekedza kubatwa kwakanaka kwezvizvarwa zvemuAfrica. Saka tatia izuva ranga rakanaka kupembera, asi sezvizvarwa zvemuAfrica tiri kunun'una chaizvo nekumbunyipidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muno muAfrica.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Sezvamakaona vari mwezuro yamusongovera kuMozambique, tine gweta raimirira mutungamiri weopposition party kuMozambique akaurayiwa kusiko kwega conflict, hondo, kurwisana kuchirwa kwekodzero kuri kuwanda kunana Sudan, South Africa, Mozambique, Angola, naSwaziland. Zimbabwe irimo futi zvakare. Tanyunyutawo kuti muZimbabwe kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa.
Asi kahurumende yeZimbabwe iri kuti yakaisa runyoro rwayo kana kuti signature pane zvibvumirano zvakawanda zvinoita kuti izvipire mukuremekedza kodzero dzevanhu dziva mafunda.
Hongu, hurumende yeZimbabwe yakasaina sokutaura kwamaita the African Charter inotarisira kuremekedzwa kwekodzero dzakawanda. Kune mainstruments akawanda arimo anosimbisa kuremekedzwa kwekodzero. Asi tiri kungoona kuti kusaina uku kwakaita hurumende kuisa signature yayo on several instruments anoremekedza kodzero. It's just kungosaina chete, pakangoiswa signature chete kungobharangidza, kungoti so long, tangosaina ma tick box, tangotika, tangoti hongu haizvi tinoita, hongu zvinobvumira nazvo. Asi on the ground, zvinhu zviri kuitika on the ground zvinhu zvisina kuremekedza kodzero, zvinhu zvisina kuremekedza respect for human rights in Zimbabwe.
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vari muno muWashington DC pamusangano wepagore World Bank neInternational Monetary Fund. Musangano uyo unopindwa nemakurukota ezvemari, magavhuna emabhanga enyika, nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye masangano akazvimirira. Nasi vamushaya vanhu vatanga nekupinda mumusangano wenyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica we-2024 Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa Combined Forum. Vachitaura kumucheto wemusangano uyu, vamushaya vanhu vati vari kuita zvese zvavanogona kuitira kuti uremu hwemari yeZig usarambe uchidzika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti Zimbabwe yave kutofanira kushandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti zveZig zvakona n'anga murapwa achida, kunyange hazvo vamushaya vanhu vati Zig richasimba. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navamushaya vanhu nezvenyaya iyi.
MuAmerica tafambira kumusangano unoitwa weWorld Bank neIMF gore negore kuita kuti nyika dzese dzinosangana dzichitaura nenyaya yezveupfumi hwenyika kuti tobatsirana sei kuti zvinhu zveupfumi hwenyika zvifambe.
Munoona misangano yakadai ichibatsira here pamabasa amuri kuedza kuita seZimbabwe?
Misangano yakadai inobatsira nokuti nyika dzakawanda tinenge tiripo tichichinjana maideas kuti vamwe vanotifambisa sei kunyika dzavo, tovanawo zvatinokwanisa kutapa kune zvinenge zvichiitwa nevamwe. Tichitaurawo neveWorld Bank neveIMF vongu tinoziva kuti muZimbabwe vakasati vava kutipa mari, asi vanotipa inonzi technical assistance yekutibatsira kuti tikwanise kuita mapolicies anoumbidzira nyika.
Muchange muri kuenda here kunosangana neivo vekuWorld Bank neIMF muri muno muAmerica?
Hongu, tine misangano yakati wandei navo tichasangana.
Munoshuvira kuti zvii zvichabuda pamusangano uyu?
Zvichabuda pamusangano aya ndezvekuti vangatibatsira sei kuti tiumbidzire nyika yedu.
Tinoona zvakare kuti vazhinji vari kuti ivo takaona muchiunza mari yeZig uyezve muchitimi inobhekwa neGold. Zviri kushanda here pari zvino? Vamwe vari kuchema-chema kuti uremu hwayo huri kuramba uchidzika.
Ichokwadi kuti mari yedu yakabatwa, yakasimbiswa negoridhe ratinochera munyika medu. Iko zvine zvekutaura kwatiri kuita, mari dzevanhu vese dziri mumabhengi atinoti madeposits i10.9 billion dollars. Tiri pa10.9 billion iyoyo kuti ndo mari dzevanhu dziri mumabhengi. Mareserves edu, kutaura kuti goridhe redu ratinaro mumavaults, rinoita iro $450 million. Makatarisa kudaro, dai taida kuti titenge madeposits ese enyika ari mumabhengi, tinokwanisa kuzviita neexchange rate iri pasi pasi pe25 yanga iripoi. Zvinoreva kuti tine goridhe rakawanda rokuti tibate mari yedu isadonha futi zvayakamboita.
Saka pari zvino tiri kuona zvakare kuti mumefimumu vari kuwanikwa ivo vachipembera kuti vasvitsa 30 years. Munotii nazvezvi tichiona kuti vanoshanda vari muZimbabwe?
Tinofara nekusvika 30 years kwemefimumu nekuti sezvamunoziva Zimbabwe ndo kune musha wemefimumu, ndisu mahosts emefimumu. Tinoshanda nawo muzvinhu zvakawanda maererano netechnical assistance nekufundiswa kwatinenge tichiita kuti toita sei kuti nyika ibudirire ikuridziko. Saka tinotenda kuti vava nemakore 30 tichishanda navo isu semahosts avo, tinoyavafarira zvikurusa.
Vanga vari gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavano vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari paMayflower Hotel muWashington DC muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muMozambique akanda hutsi hunokachidza kumutungamiri webato guru rinopikisa pamwe nenhengo dzebato rake apo anga achitaura nevatori venhau nhasi, zvamanikidza vanhu kutiza vachitsvaga pekuhwanda. Nyika iyi iri kuramba iine kutyira kusagadzikana kwezvinhu zvichitevera sarudzo dzine mutauro pamwe nekuurayiwa kwevanhu vaviri vane mukurumbira vanobva kubato rinopikisa. Vatungamiri vekuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakati komberedza vaungana nhasi muKali muColombia kumusangano wekuongorora kukwira kwekuparadzwa kwezvakati komberedza pasi rose pamwe nekuona nezvezvivimbiso zvakapiwa nenyika dzepasi rose mukuchengetedza miti, mhuka nenzvimbo dzakakosha. Musangano wemasvondo maviri weUnited Nations Biodiversity Conference kana kuti COP16 uri kutevera mumwe wakaitwa kuMontreal muna 2022 apo nyika 193 kana kuti 196 dzakasaina chibvumirano chepasi rose chekuchengetedza zviwanikwa. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti madzimai akawanda ari kusangana nedambudziko remapundu emuchibereko kana kuti uterine fibroids zvinopa kuti vamwe vanetseke kubata pamuviri kana kuzvara nguva yemwana isati yasvika pamwe nekurasikirwa neropa rakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dr. Crispin Ngwenya, chiremba pachipatara chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru vanoti mapundu aya anowanikwa muchibereko chevanhukadzi achikanganisa utano hwavo.
Mabundu aya anogona kuita mukatikati mechibereko, anogona kuita munyama yechibereko, anogona kuita kunze kwechibereko. Dzimwe nguva unogona kusambozozviona kana kusaita maproblem, asi ukaitwa kana skani unogona kuwanikwa nekaungabundu kwauinako. Unogona kurwadziwa muchibereko, unogona kubleeda zvakanyanya kuita kuti maperiods anenge ari heavy kana kungobleeda zvakanyanyisa uchibudisa ropa usingazivi kuti pasina kana nguva wadzokera kutevera kana usafambisa tsvina zvakanaka.
Vatiwo mapunda aya anogona kukanganisawo madzimai kuita mbereko.
Anokwanisa kuti munhu aite mamiscarages kana munhu asabata pamiri zvakanaka. Anokwanisa kuti pamiri pabve. Munhu ane madambudziko aya kurusa ndechekuti anofanira kuenda kuna
Dr. Chinamura Muteve, mumwe chiremba wezvibereko, vati mapundu aya anowanikwa kana munhu atanga kutevera.
Pavana vadiki vasati vasvika zera rekuita maperiods, hapana watakamboti tanyatsoona ane mafibroids. Uye kana vakura vasvika pamenopause, anoguma kukura asingachanyanyovapi maproblem. Kureva kuti mafibroids aya ane kuwirirana nemahormones anonzi progesterone neestrogen, ndiwo anoita kuti zvikure zvichibatana negenetic neenvironment nekuti tinodya chikafu chakadini.
Vayambirawo kuti akasarapwa mapundu aya anogona kuti madzimai arasikirwe neupenyu.
Kana riri mukati mechibereko, chizhinji chatinowana kubleeda kwakanyanya kunaafekta upenyu hwemunhu zvekuti anogona kutofa. Pakukura kwawo anogona kuzadza dumbu, ozadza mupelvis. Azadza mupelvis anogona kukombresa bladder. Wonzwa uchingoti paunenge wangoti garei garei wakutoda kutonoita weti, nhombo dzinogona kubva kuti unogona kutadza kubatira pamwiri.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuongororwa mapundu aya navana chiremba, vachiti havo kashoma kuti anga ari gomarara. Vamuteve vati kune nzira dzakasiyana-siyana dzekurapa mapundu aya zvichienderana nemamiriro anenge akaita muchibereko. Vati imwe nzira ndeoperation, asi mumwe akaitwa operation Mozhare Patricia Dlovu vaudza Studio 7 kuti zvakavadhurira zvakanyanya.
Inini ndakaitwa operation yemafibroids. Mari dzese dzandakabvisa dzinosanganisira Maria Doctor wekurarisa naMaria Doctor wakandiita iwo operation nemari dzekutenga ropa dzese dzainanaira kusvika $3,000.
Chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vanoti zvinokonzera mapundu aya hazvizivikanwi. Vati madzimai anosangana nedambudziko iri anobetserekana nekuitwa maoperation kana kunyungudutswa mapundu aya nemishonga. John Hopkins Medicine inova imwe yezvikoro zvekuAmerica zvinoita tsvakiridzo munyaya dzeutano inoti madzimai ari pakati pezvikamu makumi maviri nemakumi mashanu kubva muzana achiri pazera rekuzvara ane mapundo aya. Chikoro chepamusoro ichi chinotiwo zvikamu makumi manomwe nezvinomwe zvemadzimai kubva muzana zvinoita mapundu aya. John Hopkins inotiwo mapundu aya anogona kuva ari mumhuri kana kuti family history. Madzimai ane muviri yakakurisa nevane chirwere chemwoyo kana kuti high blood pressure ndevamwe vari panjodzi yekuita mapundu aya. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yevamiriri vematunhu, magavhuna nevamwe iitwe muAmerica, Blessing Zulu Studio 7 nhasi ari kutarisa nyaya yemari inodiwa kuti munhu akwanise kutsvaga rutsigiro.
Sarudzo dzemuAmerica ndedzimwe dzinodhura zvakanyanya pasi rose. KuBritain muna 2019 mari yakashandiswa musarudzo yainge iri shoma nekakapetwa makumi maviri nemana zvichienzaniswa nesarudzo dzakaitwa muAmerica muna 2020. MuAustralia musarudzo ya 2019 mapato ezvematongerwo enyika akashandisa zvikamu makumi mashanu kubva muzana chete zvemari yakashandiswa nemunhu mumwe chete musarudzo dzemuAmerica muna 2020. India ndiyo ine sarudzo yakashandisa mari yakawanda muna 2019. Mari iyi yainge yakawanda kudarika mari yakashandiswa musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Asi mari yakashandiswa neIndia yakava shoma zvichienzaniswa nemari yakashandiswa muAmerica muna 2020. Muna 2020 mari inodarika mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora ndiyo yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nesarudzo dzenhengo dzedare reCongress muAmerica. Mari iyi inosanganisira mari yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika, dare reSenate nereHouse of Representatives, mapato nevamwe vanenge vaine mari dzavo vanenge vachitsigira vavanenge vachifunga kuti vanozoita zvido zvavo. Ko, vanokwikwidza vanoshandisa mari iyi kuita sei chaizvo? Mari yakawanda inoenda pakuzvishambadzira. Imwe mari inoshandiswa mukuita basa, kubhadhara mari yevashandi uye kutsvaga nzira dzekuwana imwe mari yekuzvishambadzira. Asi munhu ane mari yakawandisa ndiye anokunda here? Hongu, asi kwete nguva dzose. Muna 2022 musarudzo dzepakati petemu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana zvevanhu vaida kusarudzwa kuva nhengo dzedare reHouse of Representatives uye zvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana zvevanhu vaida kuva nhengo dzeSenate zvakashandisa mari yakawanda ndizvo zvakakunda musarudzo idzi. Asi kana munhu akunda musarudzo, kutsvaga mari hakupere. Vasarudzwa vanoramba vachitsvaga mari kuitira sarudzo dzinotevera.
Tinotenda Blessing. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko makadiko paStudio 7 apa. Toda kutaura panhau yeStudio 7 muchiti hamuna divi ramakarerekera. Tinoona zvimwe zvinhu zvinoita sokuti zvine divi rakazvakarerekera. Takara seimano kutaura nenyaya dzeAmerica. Toda kuhwa zvinoitika paMozambique apa. Makanyarara kasi hakuna vatori venhau veStudio 7 here. PaMozambique apo hapana vanhu vanotora nhau dzeStudio 7 here. Ndo zvatinoda kunzwa nokuti tine tichiona zvakasiyana siyana. Asi tonzwa muchiti kwai hamuna divi ramakarerekera
pastudio apa. Aiwa, iyi nyaya iri kutorwadza yekuti hanzi nemunhu ngaisa Kathy Coven kuti atungamire zvemutambo uyu. Ngaendoita kochi yevanhu vanosambira uko, ndokwake uko kutambira mvura kunge njuzu uko, kwete zvavo zvokuda kuti utunzira kuti anzire zvemutambo. Izvavo tadzotogadzira National Sports Stadium iri November tirikutamba neKenya, tokwira mabhazi ichiva kuona bhora kuSouth Africa kuOrlando Stadium zvishuwa. But National Sports riripo wanyatsosima lono gadzira matoilets mvura everything roita ground bora tambiwa munyika toona bora mutiuzwa Zimbabwe rotamba neKenya tipedza mari izvo kugara muhotera muri South Africa muchimirira game neKenya. Kezi Covid ringaite serious kwete zvarikutiitira bai.
Mozambique hazvisina mira zvakanaka izvizvi.
vanhu vazhinji vakubatira ura mumaoko vachityira upenyu hwavo nekuda kweelection yarigiwa ende zvichikonzereswa nechihurumende chezanupf ichichi chinotuma vanhu vachinovhota kumozambique vachiriga mumozambique handizivi kuti vane mwoyo here vana munangagwa kana kuti havana mwoyo kana kuti vakasikwa masikirwo api.
Tinotenda vateereri anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuMfumfu 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lezizo indaba zefashionalism esazibona isikhathi sikamgabe, kukhona abafuna ukwala lokhu okuchiwo ngabanye ukuba umnankaga kabuse kuze kube laningi laningi.
Kuyaxokozela kubandla lezanupf ulungiselelwa umhlangano omkhulu webandlaleli.
Ugogo ohambe singakhangelelanga awuhambile uRosi, ngikhanyise ngingakwamukeli, kodwa ngithe ngifika endlini hhayi ngikwamukele ngiyezwa amadoli siba buhlungu.
Bayakhala abantu ngokubhubha kwagogo obelodumo uRosi Nyathi. Wezempilakahle namhla zalethulela okumayelana lomkhuhlane wamadambo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu webandla leli we-annual National People's Conference ozaqhutshwa kusekela kusasa. Okwamanje kulelunga lebandla leli elitshiselwe amahofisi lelinye njalo elihlaselwe lisemzini walo yilabo okubikwa ukuba bafuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni kungafika umnyaka 2028, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ababili abahlaselwe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leli ngumgcini sihlalo weZANU-PF owesabelweni seHarare umnumzana Godsius Masimirembwa lomsekeli wakhe umnumzana Ephraim Fundukwa abasekela labo abafisa ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kabakabotshwa abatshise iofisi kaMasimirembwa lengxenye yomuzi kaFundikwa. Abatshise izindlu zamalunga la besebenzisa amabhomba epetulu ukuba ngabasekeli bomsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga okuthiwa ukhangelele ukungena esikhundleni sikaMnangagwa. Akasenelisa ngokukhuluma laye ngodaba lolu labanye abamsekelayo. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi uthi sebehlolisisa okwenzakale eofisini kamasimirembwa kanye lemzini kaFundikwa.
Siza kudingisisa ukuba kuyini okwenzakeleyo.
Uthithibele uMasimirembwa ngokwenzakele eofisini yakhe.
Of cruelty that you pour petrol on a person.
Angikaze ngibone ulunya olunje ukuthi umuntu uyachisa umuntu ongazange amphambanise. Kuyadanisa. Angikwazi ukuba kubangelwe yini. Amapolisa asakudingisisa.
UFundikwa walile ukukhuluma ngodaba lolu leStudio 7. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi akwenzakali ukuba bengahlasela amanye amalunga abo.
ZANU-PF always decry and castigate any and all forms of violence, especially acts of assault.
Njenge ZANU-PF siyasola lokhu, njenge ZANU-PF asikwazi ukuba kubangelwe yini.
Ukulimele obelinde emahofisini kamasimirembo eHarare ngesikhathi ihlaselwa ngabantu abangaziwayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunuka santungwana okwenzakala kubandla leli ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozaqhutshwa kobulawayo owe-annual People's Conference okulakho ukukhulunywa ngodaba lukaMnangagwa olokuhlala kumbe ukusuka embusweni. Enye ingcwethi umnumzana Mqondisi Sibindi ofundisa e-Coalition ye-University of South Africa.
Savela nje kudala sekukhuluma nje ukuthi ibandla leZANU-PF ligcwele nge-violence, but abantu bengafuni ukusizwa njalo bengafuni ukuku-understand. Khathesi singakhangela indaba lezi zama-factions esezikhona kuZANU-PF kipa okusegcekeni ukuthi sebe chiselana izindlu sebe lokho bechana ngama petrol bomb kwa tintin okutshengisa vele ukuthi sebesebenzisa ama tactics wabo against each other.
Okunhlanganiswa eZimbabwe Democratic Forum umnumzana Reynold Ncube uthi kuyethusa okwenzakala kubandla elibusayo. Umnumzana Libert Makaripe ingcitshi ezimeleyo yena uthi kungabe kungamacele awebandla leZANU-PF afuna ukuzwana amandla ikakhulu kudaba lokuba ngubani ozathatha isikhundla uMnangagwa engasuka embusweni.
Lezizo indaba zefashionalism esazibona isikhathi sikaMgabe, kukhona abafuna ukwala lokhu okuchiwo ngabanye ukuba uMnangagwa kabuse kuze kube lanini lanini. Yibo abazama ukukhuza uMasimu Remba ukuba bachume.
UMnangagwa usekhulume kathathu ngokuthi kafisi ukuqhubekela phambili esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla leZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe elokhu ekhona. Abakuphikisa lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sekumele kungene omunye esikhundleni lesi. Bazajukutshana kangakanani emhlanganweni omkhulu ozayo ngodaba lolu ukumbe luzaduma lwedlule nje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolo Zindlovu.
Amazwe akuzwekazi leAfrika benanza usuku lweAfrica Human Rights Day namhla. Abanye bekhala ngokuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ethule imbiko ekhuthaza uhulumende weZimbabwe labanye amazwe ukuthi kumele belondoloze amalungelo oluntu. EZimbabwe abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi babotshwa mahlayana nje, njalo bathi umzekeliso osobala yikubotshwa kumkhokheli welinye lamacele le-CCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe, bona asebelenyanga ezine bevalelwe e-remand prison. Kodwa uhulumende uyakulandula ukuthi uhlukuluza uZulu. Sixoxe ngodaba lolu legqwetha uMnumzana Pardon Davumaney.
Into nje esithakazelelayo kakhulu ukuthi sibe sikhumbuzana ngelungelo labantu, ikakhulu uhulumende wethu Afrika jikelele, ukwenzela ukuthi khona kwaziwe ukuthi abantu ilungelo labo limenjani. So ngikhuluma nginje ngikhayela ukuthi injongo nje esingathi yasukela khona ngapho ukuthi kube le charter lay, babekhayela nje singathi colonialism yethu le esivela kiyo sihlukumezwa ngamakhiwa. Into ekhona nje yikuthi sithe sesizuza uzibuse iAfrika yonke jikelele, singani sikhohliwe ukuthi sitshintshe imithetho ebikhona ebincindezela uZulu, sibele kujabulela kakhulu independence, but ekungeneni imithetho ebi oppressa abantu khanya ngani sikhohliwe kakhulu. Ngakho lokho sibona nje imithetho eminingi enyayikhona kabo Smith iyo ingani iyasetshenziswa ukuncindezela oZulu.
Afrika yonke jikelele ungathi isimo samalungelo sinjani?
Afrika le democracy yethu is developing, still leaves a lot to be desired. So ngingathi nje we are still very far from amanye amazwe as far as observing ama human rights of us as Africans. As I said kuqala lapha na 38 years, there is a lot for us to work on. Ungabe kunindaba zokhetho nxa sihambe ekhethweni ukuobserva ama rights abanye abantu, oppositions and respecting those rights singela ukuhlukumezana. Ngathi nje in Africa kungani we are still lagging behind other countries, ukuthi nxa silabantu who are opposed to our own political views we tend to subjugate them to a lot of harassments and intimidations, even abductions and criminal charges and statecraft is unleashed because we seem not to have cohesion. Tolerance liyana ingani yaleka kakhulu elizwe leAfrika, kathi sibe sikhayela nje eMozambique la ukhetho lukhona sohlokwavuka umsindo abanye sibeqasa ukubulawa. Yabona. So those kind of things, it just leaves us lagging behind njenge Africa. Ukuthi hayi kumele sithe rise against ama differences ethu njengabantu abansundu Africa jikelele. Khangela ngale Sudan kuyachisa ngale kuya bachana abantu. So in general Africa sifuna culture le diplomacy ezasiyenza ukuthi ilungelo labantu bethu libe respected.
Umnumzana Mpato Ntavumane ligqwetha ubexoxa lo ntu kamenkomo weStudio 7 eseBhilitane. Umnumzana John Mushabanu usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank of Zimbabwe ukwele Melika lapho athi uzaxoxisana khona neziphathamandla zebhanga le World Bank kanye le International Monetary Fund ngokubhadalwa kwezikwelede zeZimbabwe lokunye. Uthi kukhangelelwe ukuba bazakhuluma okuzwakalayo ngodaba lolu ngoba le Zimbabwe lizama ngamandla wonke ukubhadala izikwelede zamabhanga la. Ele Zimbabwe lezikwelede zamabhanga amanye amazwe afika amabhiliyoni phose alitshumi lantathu, $12.7 billion. Isalukazi ebeselodumo kakhulu ngokulwela amalungelo abantu ikakhulu abathenga bethengisa impahla kobulawayo uGogo Rose Nyathi wabhubhela esibhedlela sempilo ngemva kokugula kwesikhatshana. Usephiwe isicoco senhlonipho yedolobho lakobulawayo njalo uzabekwa emangcwabeni amaqhawe edolobheni leli eledi Stanley Cemetery kusasa. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zihlulukelwe ngemva kokulahlekelwa ngugogo wodumo obesezala ngokuhlekisa lokulwela ukuhlanzeka edolobheni leli. Udabukile ugogo owayengumngane wakhe kunakafarayi.
Okwakhathesi ngibuthakathaka nje ubuhlungu kakhulu, kodwa ngicela imithandazo ukuthi uJehova ayiqinise ngoba igephu ayithiye kimi inkulu, angikwazi ukuthi izakhava ngobani.
Obesebenza lo gogo bethenga bethengisa amaqanda imbhida lokunye uThabani Impala uthi ulahlekelwe kakhulu.
Ndingiza ubuhlungu, ugogo ohambe singakhangelelanga, awuhambile uRosi. Ngikhathise ngingakwamukeli, kodwa ngithe ngifika endlini hayi ngikwamukeli. Ngiyezwa amadolo siba buhlungu, hayi ngempela uhambile.
Uyakhala ugogo Miriam.
Ndingauhlungu ngoba bengumama okhululekileyo. Umama okhuluma iqiniso isikhathi esiningi wangazi abuzondele yasekuseni yama uzawusesihleka la isokuphile nje aso umuntu okophila muntu isophile udaa-20lapha ngakunje silahlekele sehlebezela imnyama esingawuthi singalibhala ngani sele egcekini.
Usakhulayo othengethengisa unkosi Mpofu uthi kubuhlungu ukubhubha kukamanyathi.
Ugogo wabantu umuntu vele kade e-right kakhulu, engumuntu ade kade ehlale engifundisa nje sihamba sonke sezindleleni endaweni eziphezulu emahweteleni ngaphilangana.
Umlandeli omkhulu kagogo Rose kumakhasi odlibazisa we-social media uWendile Dube uthi wafunda okuningi ugogo Rose.
Bekumele ngibuyele kusasa e-South Africa, but since sengifike lapha umsebenzi wakho kusasa I will attend gogo wami nguvalelise. Kungamana ngiphosti khone ngeday ngunikeze leso sisindo njengomuntu obebhabhi umuntu ade simthanda mani.
Idolobho lakobulawayo limnikeze isicoco sokuba liqhawekazi lakontuntu ziyathunqa. Ukhansela ka-WhatsApp obekuhlala khona ugogo Nkosazana Thandwe Moyo ubuka umsebenzi kamanyathi.
Ukufa kukaRose Nyathi kusilethele ukudabuka kakhulu ezinhliziyweni. Ngithi njengomakhokhoba abantu bayakhala, ugogo Rose Nyathi umuntu wabantu. Abantu badabukile sibile emakhokhoba, sidabukile silahlekelwe liqhawe. Liqhawekazi uRose Nyathi sesisebenzile labanye bamamakhansilaz ukuthi uRose Nyathi ekwanise ukuthi simlondoloze lapho kulamaqhawe khona eLady Stanley.
Abantu babuthene endlini yakhe emakhokhoba njalo uyangcwatshwa kusasa eLady Stanley Cemetery lapho lele khona amaqhawe agoqela usazini Ndlovu, Lucas Masuku, Adam Ndlovu, Mercedes Banda, Enes Mapepa Sibanda labanye abenza imisebenzi yetshene njengokudlala umdlalo wenguqu lokulwa impi yenkululeko. Ngimele Studio 7 ikobulawayo igama lam uyeza Jesus Banda.
Sina sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Akukhuthwa ngemfanelo ukuvota ukhetho lokuqala kwele Botswana i-early voting nesizathu kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa ekupheleni kwalinyanga. Ikomishini ye-Independent Electoral Commission ithi kuyasilela amaphepha okuvota kwezinye indawo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulokulwisana okwesabekayo endaweni ezimbili phakathi kwebutho le-Israel lele-Hezbollah kwele-Lebanon. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, siqhubekela phambili sihlolisisa ukhetho lweMelika oluzayo okuzancintisana kuwayengumongameli uMnumzana Donald Trump omele ibandla le-Republican Party lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe eseVirginia khonapha kweleMelika.
Kukhanya okungathi umutshiki lobhanqa khona manje, especially kuma-swing states. Siyazi ukubana ama-election wonke esikeyenzeka ka-president ukuthi uze uwine, kumele uwine ama-states la aphezulu la, iMichigan, Wisconsin, the Pennsylvania, and ama-states la ngama-swing states, ngoba atshengisa ukuthi kwesinye isikhathi aloku kuhamba abe avotele ama-Democrats, kwesinye isikhathi awinwa ngama-Republican. Okwamanje kodwa kukhanya ngathi uKamala Harris ulokuyimbijana advantage kuTrump, hayi kakhulu, it's within i-era deviation. So asazi ukuthi sizozala mgomoni mhlaka 4 uTrump laye uHarris babhizi bese ePennsylvania kakhulu, ngoba iPennsylvania ikhanya ngathi i-very competitive kulolu khetho lelo. UBiden wayiwina ngo-2020 kodwa hhayi ngezinga elikhulu. So I think abantu bakaTrump babona kule chance lapho ukuthi bangayithatha back, ngoba uTrump laye wayiwina ngo-2016 ePennsylvania. So yeah, okwamanje singathi nje hhayi ama-polls atshengisa ukuthi ngutshiki lobhanqa.
Kuyini kodwa ongaguquka kumbe okungenza ukuthi omunye anqobe omunye endaweni ezinjalo, baba Moyo?
Abesimame okuyibona esibona bengathi udaba lwelo lo abortion, lama rights abo, amalungelo abo ukuthi benza bakufisayo ngomzimba wabo, sesibona ungathi bona abaningi bakhona bahamba lo Kamala Harris ukuthi bathi amalungelo abo kumele anikezwe back, ngoba amanye ama-state sibona ukuthi asathatha la malungelo after umthetho ka-Roe v. Wade lwana wa-reveswa ngama-Republican, yi-Supreme Court egcwele ama-Republican afakwa ngu-Trump lapho. Okunye futhi esikukhangelelayo yikuthi kulama-Republicans for Kamala Harris sibona abantu abaprominent abafana lo Dick Cheney owayengu-vice president ka-George Bush, lo mntanakhe u-Liz Cheney obe ngusihlalo omkhulu e-Congress e-represent ama-Republicans, uthi laye i-party yakhe yama-Republican ubona ngathi silahlekile ngokulandela u-Donald Trump. So ule-influence la enkulu kakhulu, sibona ebusy encedisana lo Kamala, sesike sambona uma even kwamanye ama-rally kaKamala ezama ukukhokha amanye ama-Republican ukuthi lawo asupport uKamala.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe eseVirginia khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Wezempila kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wamathambo olakho kubulala abantu. Intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amathambo ingxenye yomzimba ephilayo njalo asengozini yokubanjwa imikhuhlane egoqela owaziwa ngokuthi i-osteomyelitis ongenza ukuba umuntu equnywe isitho. Umuntu obanjwa umkhuhlane lo uba lesilonda esibhibhidlayo. Odokotela bathi i-osteomyelitis itholakala kakhulu ebantwini abahlala begula kumbe abalamasotsha omzimba asengozini. Udokotela Thandiwe Makina uchasisa ngomkhuhlane wamathambo lo.
So osteomyelitis is basically infection of the bone and it can affect essentially any bone in the body. You can get an infection from a bacteria.
Umkhuhlane we-osteomyelitis umkhuhlane wamathambo ongahlasela loba yiliphi ithambo. Abantu abalamasotsha omzimba ancindezekileyo basengozini enkulu yokuthi babanjwe yilowo umkhuhlane, kodwa okuhle kuba umkhuhlane lo uyelapheka. Siwelapha njani umkhuhlane lowo? Siyakhipha lapha ulogcikwane khona kumbe siphe abantu amaphilisi abulala leli igcikwane. Kwezinye izikhathi umkhuhlane lowo usumemetheke kakhulu, sigcina sesiquma indawo le ehlaselwe ngumkhuhlane lowo.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo uvame ukubamba abalemikhuhlane etshiyeneyo. Umongikazi unkosikazi Sithandazile Gumede uthi kumele beqaphele bonke abalegcikwane le-HIV labanye.
Ukuthi nxa umuntu kumele ahlale ijwabu lakhe lihlanzekile ukwenzela ukuthi angaba lezilonda kumbe angalimala, kungabi le-bacteria ezangena phakathi, ngoba ingavele ingene emathanjeni kulapho khona efika khona i-fungus kumbe i-virus leyo ilimaze amathambo ngaphakathi, ikakhulu abalechukela kumbe abanatha amaphilisi ama-ARVs.
Unkosikazi Gumede uqonqosela ngokuya esibhedlela masinya ukuze kuvikelwe ubugoga obungadalwa ngumkhuhlane we-osteomyelitis.
Ithambo lingalimala ligugudeke libole, kungagcina ukuthi umuntu agcine selahlekelwa isitho somzimba. Siyakhuthaza kanjani ukuthi nxa abantu belimele belezilonda kabahambe baye esibhedlela bayelatshwa.
Abezempilakahle bathi izilonda kumele zihlanzeke ukuze umuntu engabanjwa ngumkhuhlane lo. Umongi uKhulekani Gwebu uthi kulemithi elakho ukunqabela ukubanjwa i-osteomyelitis.
Isilonda kuqakathekile ukuthi sihlale singelabomvu njalo kungeqisi amalanga singazange sigeziswe. Kulemithi esetshenziswayo ukugezisa izilonda efana labo-betadine njalo ilendlela ezilandelwayo zokuyisebenzisa, ngakho kumele lezi ndlela zilandelwe.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization, ithi umkhuhlane lo uvame kuzwekazi le-Sub-Saharan Africa okulabantwana abangamatshumi amane 40 kusiya kumakhulu amabili i-200 phakathi kwabazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 ababanjwa i-osteomyelitis. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Kacheni okhulumayo lapha ebubi, bensithi siyabonga ngenhlelo zenu lesibisela zona basakazi, kodwa kulo hlelo lolu luthiwa Vuselela Umoya mboni ngani lifaka wrong person. Ulobusani Sibanda lo uright kumasiko, anti vele zile programu yamasiko lapho uvuselela umoya lapho ubalwe Jesu Kristu. Mina sicela litshintshe paright ozinti Mkandla labo Hussein, dingadinga abanye futhi bebebaningi, kodwa hayo Sibanda hayi kamela amasiko ubusani Sibanda lo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina kulento emali sayo, kulabantu abathi bona kulabantu abathi ngabakamnanga, kulabantu abathiwa ngabakaShiwenga abezanu PF. Then they want to show us ukuthi ilizwe lifanele controlwe ngama-individuals. They were not supposed, they are not even supposed ukuthi kube labantu okuthiwa niyethuswayo ukuthi kuthiwa kulamazaphu veteran. Akunama-veteran lapha, ngamazanu zaphu supporters. Ama-veteran yithi thina abantu abadala, we are not involved in this rubbish. Abantu lokho bezibiza ngokuthi bayizaphu kuzanu, akula zaphu kuzanu because leyani into yadilika kudala. Who is the chairman, the chairperson of ilokuze izaphu, I mean izanu? Opa Mchunguru is not a zaphu member. Kati abantu very understanding ye-politics. Oh, kanje so i-politics yokudla, that's why besenze nje siba ngabantu abagijimela ukuthi bethi hayi thina siyizaphu kuzanu. Abazanga baba namakhadi ezaphu laba bantu laba.
Studio 7, sanibonani wonke bantu kumagumbi amanye omhlaba.
sibesicela umongameli welizwe badala indlala sisibulele okwasipha khona sokuphelile bantu benkosi sesithwele nzima njalo kanti sake saphumula sicela uncedo lisizwele phakathi nakwalo mhlaba siyacela kakhulu siyacela lisisize asiselanto esiyidlayo emagumeni linjani lonke kustudio 7 yalibingelela lonke ngithi philanini kuhle siyabonga lezi ndaba elisinika zona siyakhala baphathi bomhlaba lisisize ngendlala sifile ngendlala lalisiphe khona sokuphelile ngiyabonga maye ngabe lo mlayezo wami ungaphuma emoyeni.
Ningabe litshona njani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli be-Studio 7 endawanyeni zonke? Hayi, nami lapha kwebhewula. Hayi, ungathi konke kuhamba kahle. Siyaphila kakhulu, mina ngingupamona lapha e-Ward 5. Hayi, akukho lutho lubi engilubonayo. Okungabe kuzaphazamisa ndiza kuphuthumisa ngoba vele kufanele sisebenzeni nzima ukuze siyakheni indawo zethu ziphile kahle. Sibe ngabantu esibambeneyo. Siyabonga kugroup lapho okhulumayo ngupamona Ngwenya.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. The Voice of America. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi kamaskandi umqaphelisi Nyathi lisizwa idabuka egezi kodwa icula ikwela South Africa.
Salibonani balaleli abahle balaleli bohlelo sizwe sihle sizwe sakithi igama umqaphelisi Ngubuya eKhezi Maphisa kulapho enzalwa khona ngakhulela khona okwamanje ngilapha eGoli ngicula umaskandi gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza Uluju Music, ma music combines isicathamiya umbhaqanga nomaskandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala online ngabala mqaphelisi uzowuthola kuYouTube, Apple Music nawo zonke nje izitolo za online. Uyawuthola umculo wami umamela ingoma lapho ushare subscribe. Siyabonga kakhulu. Umculo wami ugqugquzela i-peace and love kumhlaba wonke. Ngakho ngithi ebantwini masibambaneni masithandaneni. Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, qoqela umakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Cela isapoti bantu bakithi, size kakhulu sikhulise, nisaye emshadweni, emthimbeni, emcimbini eshiyeneyo, nisinxuse. Siyabonga kakhulu.
Thank you.
siyawakhulu umqaphele sinyathi kulapho kulingakhohlwa siqoqwa ngokuxokozela okubandla lezanuphiyefu. Hayike isigatha savuma kwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube, kodwa siphinde sithi ulale ngokuthula Gogorosi Nyathi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.